Mount Zion.
Diri kufambazi, diri kupikiswa. Tambanu zaiwa jiraramo changu ndishande zvino woneka zvino batika. Diri kuvengwa nevamwe vako. Diri kutsingwa nevamwe vako. Diri kuvengwa nevamwe vako. Diri kutsingwa nevamwe vako. Paziri nemanyingi njaburuka. Sataure zvano taura vanotuka. Vanenge vachiti murudo 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 asipo fea vambokuda. Kana waenda vanozara vachitaura. Manzi shipi kumati anopaka ura. Vanenge vachiti murudo 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 asipo fea vambokuda. Mambo mpasi achatongwa sevaranda. Ngatipana nerudo amati sadada. Sasa udzirwa unongo daida. Ungo daida. Vanhu vakaipa kwacho vakaungana kuzorwa neni. Neva ndakange ndisingazive. Ndisina mhosva navo pasina mhosva neni. Chinemi. Sarura moyo wako. Urangarire zvawakatata. Nekuti zuro hasinasi. Hachisi kwako. Paziri nemanyingi nyaburuka. Sataure zvavano taura vanotuka. Vanenge vachiti murudo 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 asipo fea vambokuda. Kana waenda vanozara vachitaura. Manzi shipi kumati anopaka ura. Vanenge vachiti murudo 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 asipo fea vambokuda. Munhu wese angaende. Munhu wese angapinde. Azvisi zvese zvevanhu vese. Asi ndini zvino mhosva ndichitinzwa mashoko. Angu Jehovha, rangarirai kufunga kumoyo wangu. Nekuti ndinonyengetera kwamuri. Ndinotembera kwamuri. Paziri nemanyingi nyaburuka. Sataure zvavano taura vanotuka. Vanenge vachiti murudo 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 asipo fea vambokuda. Kana waenda vanozara vachitaura. Manzi shipi kumati anopaka ura. Vanenge vachiti murudo 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 asipo fea vambokuda. Mambo mpasi achatongwa sevaranda. Ngatipana nerudo amati sadada. Sasa udzirwa unongo daida. Ungo daida. Vanhu vakaipa kwacho vakaungana kuzorwa neni. Neva ndakange ndisingazive. Ndisina mhosva navo pasina mhosva neni. Chinemi. Sarura moyo wako. Urangarire zvawakatata. Nekuti zuro hasinasi. Hachisi kwako. Paziri nemanyingi nyaburuka. Sataure zvavano taura vanotuka. Vanenge vachiti murudo 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 asipo fea vambokuda.
Yes, big up Porcelain Top Account. Yo, nice guy. Yes. Sensei Fox. Shylock Neval G.
Bri bang 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 bang. Team on Mount Zion.
Well, well, well.
Chama Vagata.